manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 1 2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vebato reCCC huri kuramba huchikura apo SADC iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyika.
Parikutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti uwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende.
Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muHighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Tine hurukuro nemwe wechidiki aimboshandisa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa unenge uri kuramba uchitonyanya kuwedzera apo SADC iri kuedza kupodza matambudziko akonzerwa nekusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeZambia uye varisachi garo weSADC Troika iyo iri kubata nyaya yeZimbabwe vahakainde hichilema vari kutarisirwa kupira gwaro rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJoao Lourenco vanova mutungamiri wenyika yeAngola. Svondo rapera vahichilema vakaita musangano weTroika. Vane ruzivo nezviri kuitika muSADC vanoti pari kurongwa mumwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit sezvo vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe vari kupomerwa mhosva yekutyisidzira vaHichilema. Kunyangwe vakawanda vari kukurudzira nhaurirano zvikuru pakati pavaMnangagwa navaChamisa pari zvino vaviri ava makara asiwo nane. VaMnangagwa vachinyora mubepa nhau reSunday Mail nhasi vati vave kumutsiridza nhaurirano pasi pegungano rePollard. Asi vaChamisa vakatoudza Studio 7 kuti zvePollard ndezvemugotsi matsuro uye havafe vakapinda mugungano iri. VaChamisa vanoti vanoda kuti paumbwe komiti inofanira kubata matomu kana kuti Transitional Authority inogadzirisa matambudziko enyika pasati paitwa sarudzo itsva. Asi nezuro vaMnangagwa vakaudza Politburo yebato ravo kuti izvi hazvisi kuzoitika. Ko, iyo Pollard iri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reFreezim Congress vaJoseph Makamba Busha vakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika tikatanga nekuvabvunza kuti vachapinda here muPollard.
Hatisi kupinda muPollard. In 2018 takagadzirwa futi Pollard tanga chisimo saka muchidimbu tiri kuti atipinde muPollard.
Nechikonzero chei nekuti tiri kunzwa vaMnangagwa vachiti zviri kushanda zvichitsigirwawo nevamwe vanga vari muPollard.
Vanga vari muPollard vakapindura muPollard kuvasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera ndizoti vangwani vanhu vangani. Vazhinji vakapinda muPollard vakapindira kuti vawane jikano kuchenga itamori zao itichiu itarisira motikari ndoza wa itarisira wozo itarisira ze ma pasporti tiva tenderele wozo itarisira ze zimu wozo wano piwa urumende kuti vasa taure zakanyanya kuti munozi wakuti wakapiwa motokari wakapiwa minda wakapiwa ma pasporti wachingo tendera wachirara ma hotela wachingo taura zvipatara hazvina mushonga nezvimwe zvakawanda saka vanhu vari muPoland sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika vari kuendera kuti vakwanise kuguta iwo tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Pollard, a parasitic organization by the president.
Saka kana musinga pinde mupollard iri yerikunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa. Poitwa sei?
Aiwa, iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti mimi chinangwa chenyu ndechipi panyika ndowaonesawo chinangwa changu chekuwaka nyika ndoda kuti imi se studio 7 ndimi munotiudza zvokuitika vakawanda veZimbabwe chamunofunga kuti poradzi chakabatsira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi
vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawo kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro
hapana mitemo yakachinjwa isusu hatisi kuda mutemo tikuda kuti upenyu hwevanhu hunake ndo zvatiri kuda ndo shuwiro yedu
mutungamiri webato rinopikisa Free Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Momaduku vakakwikwidzawo musarudzo dzemutungamiri wenyika
isusu seNCA neni Love Momaduku anotungamirira NCA tagara tanga tiri muPollard kubva muna 2019 kusvika 2023 tinowirana nepfungwa yekuti mukati mwenyika yedu yeZimbabwe iye mukati mwenyika yega yega zvayo mapati anotungamirira nemapati anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa vedza pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hazvina kutambirwa asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza aiwa
zvamungati zvakakwanisa kuitwa nePollard makore mashanu adarika ndezvipi
chekutanga chakakwanisa nePollard chakanaka stereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popotedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo zvimwe zvitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varohwa vanhu vakati vaurayiwa iyoyo pisi runyararo rwurimo runobva kuPollard kazhinji kwatitaurana kwakati chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzotakaisa ngatine komiti yedu yainzi economic subcommittee yairamba ichiendesa pfungwa kuministry of finance ichiendesa pfungwa kureserve bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboita dhora riri kunetsa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende saka tiri kutoona kuti maideas edu iwawo akabatsira then pane nyaya yezve yei yatingati yemaroads yeinfrastructure tine maroads akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba tichidraw attention taienda kuhurumende tichiti look roads rakati harichatomboiti maroads atiri kutoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemupollard
asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu vefas mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vetriplec vairambidzwa kuita misangano sarudzo dzapera vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachiita kafira mberi vasikala vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra mungati pane chachinjera
handina kuti kai zvinhu zvei zvanga zvakangoti 100% zvakanaka pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvisiri kufamba zvakanaka asi munhu wese anoziva nyika yeZimbabwe achiziya sarudzo dzaimboitwa kare. Haangariki kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that. Nyango paya nekuti pano nepano haizi triple C chete yairandidzwa kuita musangano. Neso mapati zvedu pane patairandidzwa kuita musangano. Uyezve hazvisiri zvekuti vanhu vari mujere vanofanira kubudikwa mujere nenyaya yekuteedza mutemo iripo yekuti vanofanira kuti vamirira kumatare. Siyamukara yavangarizi mumange maizitange taa kudare rehigh court. Zvaiitwa nefazi hazvifanira kuzomboitika futi patinoenda kupakati kana ndikanga ndataona mukana wekuenda kuMTN kwetu tinotanga kutaura nyaya iyoyo.
Vamwe vari kuti tataura navabusha varikuti vakawanda vari kupinda muPollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori.
Ini panapa nditori nemotokari dzanguwo. Ndiri profesa, ndiri lawyer, ndiri kushanda ndine mari dzandinowana. Tichienda kuPollard tikuenda ndaze matongerwo enyika. Mota dzakapiwa pakapera Pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kuPollard ikoko kunyange kuine mitangano yakawanda inenge ichiitwa.
Mutungamiri webato reNTA muzvinafundo Love Momaduku vachitaura pari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Jabangwe vanoti uwandu hwevanhu vakafira mugodhi weBeihorse kuChegutu hunogona kusvika makumi mana. Mashoko avo aya anopesana zvikuru nezviri kutaurwa nehurumende. Vachitaura nebipanhau reSunday Mail nezuro kumucheto wemusangano webato ravo rePolitbureau rezanuPF, mutedzeri wemutungamiri wenyika nebato iri vaConstantino Chiwenga vakati vanofungidzira kuti vanhu gumi nevatatu ndipo chete vainge vafa. Vakati vamwe makumi maviri nemumwe wevanhu makumi matatu nevana vaifungidzirwa kuti vainge vari mugodhi uyu vakanunurwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaJabangwe tikatanga nekuvabvunza kuti sevamiriri vevashandi vemumigodhi zvii zvavari kuitawo.
Isa ine kuva kutuma high delegation yedu ichaenda ipapo yonaita fainiishen yoona kuti zvii zvakanyatsoitika zvii zvinoda kuitiwa kuti maaccident akadaro aziri kana vachinge vanoita investigation iyoyo vanozoya nemarecommendations acho bek kwandiri sapresident ento tochizoudzai sepres tochizoministy of mine neother relevant authorities kuti vai vakonfidze marecommendations atetauyi.
Saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo?
Takuvatumira mutee Wednesday vanga vachifanira kuenda mutee Monday. Pari nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo ndozvinotuma safety officer nalegal officer nanational organizer so delegation ichaenda ikoko yakamirira executive zikatuma safety officer ari yega zvelegal side hakwanisi kuzvibata vanoda kuti vaende vese neorganizing no organizing ndoi inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugoti musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndozvo anenge achitarisa safety officer anenge achitarisa kuti mugoti uyu before aita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer weipapo aripo here ko vane blasting license vacho vakati vanopindai vakanga vaonei chitwe chachina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarisa.
Pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu?
Vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Jabangwe vachitaura vari parunare vari kungezi. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muMali pakati pemauto akabvuta masimba nevari kuda kuzvipatsanura kubva kuhurumende yenyika iyi vePermanent Strategic Framework, chinova chikwata chinotungamirwa neCoordination of Other World Movements kana kuti CMA. Chikwata ichi chine vanhu verudzi rwechiTuareg vakawanda. Mauto akapidigura hurumende aya akabvisa mutungamiri wenyika vaIbrahim Boubacar Keïta achiti vainge vakundikana muhondo nevapanduki ava. Mauto akatora masimba aya akabva adzingawo mauto eAfrican Union ainge achida kuedza kuchengetedza runyararo. Vamwewo vechikwata chinopfurikidza mwero cheSupport Group for Islam and Muslims kana kuti GSIM chinotsigirwa neAl-Qaeda vari kurwisawo hurumende yeMali. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bill rebudget kuti mapazi ehurumende arambe achishanda. Kusawirirana mubato riri kutonga remaRepublicans kwainge kukonzera kusagadzikana muAmerica, sezvo zvainge zvoreva kuti pasina bhiri iri vashandi vehurumende vaizoshanda vasingabhadharwe, vamwe vachimiswa basa. Muchirongwa chevechidiki cheYouth Forum nhasi tine hurukuro naTondirai Maposa uyakaita makore gumi nemashanu achishandisa zvinodhaka asi akakwanisa kubuda mukanwa mamupere maainge azvikanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTondirai nemutori wedu nawe Studio 7 Taboka Ncube.
Ndakatanga kushandisa zvinodhaka pandakatanga first year yangu kuuniversity. And ndakangotanga kushandisa riri doro. Ndakati gare gare ndanakirwa nedoro iri kudaiso. Rakatanga kushaya kudhaka chaiko chaiko. Pandawedzera kudhakwa ikoko kune fodya. Saka zvinoita zvinhu zvinodhaka izvi ndezvekuti pachifamba nenguva unenge wakudoo zvimwe wozvinodhaka. Saka doro rakadedza fodya. Fojika ndogu varabeza mbanje. Mbanje rikadana kuti bronko. Nwa iyo bronkli ya inotengeswa muma streetsi momumu. Bronkli ya ndogu deza diazepam. Muma streetsi anodeza wa wechinzi mangemba. Azuna kumirira ipapo. Taka vatapinda mu cat inova cheap cocaine. Mjika asamira ipapo. Nekuti ofuti taka zugumira taku bema ne mtori ilo chayo chayo. Inonzi guka iliyo ya akuneta. Saka pa haiti ya zinu jese ishi, ndaishandisa 7 ma substances.
Saka uchitora ma drugs aya, chikoro wakaita sei, wakaende rambere nache?
Pachikoro pandaiwa ku Solus University, ndakapinda nesha mwari zangu mu computer lab, tika bama computer ose angaka donatewa na amae Grace Mugabe. Ninyaye ye kuti taida kuti tuwane mari ye kuna nukutaka doro. Saka izvabatwa takabvata dzingwa muchikoro. Nyaya yacho haina kumirira ipapo because my drugs akaramba achindidana kuti ndimawane. Asi ndanga ndisina basa, ndanga ndisina kwandaiwana mari. Saka zvandaiita kuti ndiwane my drugs aya kwanga kwatongova kuba. Ndaibira baba wangu kumba. Pane imwe nguva ndakaisa application mufoni yavo yai monitor screen yavo zvese zvavaita mufoni mavo. Saka naizvozvo ndakakwanisa kuti ndiwane eco cash password yavo and ndaibva ndaita bank to wallet transfer. Baba vangu vakabva vabata nyaya iyi yekuti taiba mari yavo tichidaro.
Saka vabata nyaya iyi zvakazofamba sei?
Vakapopota zvikuru baba vangu pavakanzwa nyaya iyi. Vakapopota pakusvika pakutondidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakaramba ndichitora madrugs avo zvakatozowedzera kushata nekuti pane imwe nguva tichitora madrugs ndakasvika pekuti ndanga ndakupenga. Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muHighfields mudzimba dzakawana ndichiti kune vanhu nematambudziko angu ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Saka chini chakazoitika chakazoita ati ubude panyaya madraksi?
Anzazi yangu yakauya ku Highfields kwa ndanda kugara. Pakabuda shoko rekuti ndanganda kupenga. Ndio kubva anditora ikoko. Asi chandiri kuda kutaura pane nyaya madraksi chakakosha ndechekuti muma drugs amubudiki iwewe nyamukutora ma drugs zvinodhaka izvi usati wakutenda wega kuti une dambudziko rinenge riri pauri. Ndakazvitarisa mugrazi mumira and vanotaura ivo iko kwa Highfields anonzi ma goodbye. Tinotenda Mwari nenguva inei nekuti hapo iye zvine izvi, asi ndanganda zvimba malymph nodes emuhuro umu. Ndakatarisa mugrazi ndikatadza kuzvirecognize inini. Ndangandisasatozive kuti ndini ndiripo ipapo. Kumba ndanganda dzingwa society shamwari dzanga dzakundikomberedza zvanga zvangova zvidhakwa. Saka ndakatarisa ndikati du ndakadzidziswa ndiri kumba kuti nzira chayo chayo yekufamba sandiye. Ndiri mwana akakurira muchechi, churches yechisabata yataidzidziswa tiri kuma pathfinders kuti mwiri wako itemberi yamwari. Ndakatarisa kwakwaye neshamwari dzangu dzese, vese vanga va munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe va mamaneja mabank, vamwe vakuita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndikati ndanganda kuda kusiya madrugs. Izvi zvakaitika muna December 2021. Ndo pandakaita sarudzo yekuti ndangandisasade kutora madrugs.
Tichitarisa zvawakapindana nazvo zvese izvi ukagona kukunda, nderipi shoko raungasiyira vechidiki?
Inini ndakarasa degree rangu. Madrugs anokuita kunge une njere kwenguva shoma, asi in the long run anokuparadza. Inini ndakanzwirwa nyasha. Musazoti nenyaya yekuti tondirai akabuda mazviri, inini ndinogona kubudawo mazviri. For me dzanga dziri nyasha dzakaitwa naMwari. It might not happen to you. About 2 weeks ago takaradzika shamwari yangu yandaishandisa nawo madrugs. Tamba muchishandisa madrugs unofa, anouraya. Madrugs ari kuuraya vanhu. Tikatarisa 90% ema inmates ari kuInguchene right now. A lot of those cases are drug related. My drugs are kuisa vanhu muzvipatara.
Mashoko echinjo dzayo kubva kuna Tondirai Maphosa aimboshandisa zvinodhaka achitaura nemutori wedu nawe Studio 7 Taboka Ncube ari muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatibve taenda kuSouth Africa kune muteereri wedu ane mubvunzo.
Makadiko pazvitendero panapa? Ini ndinoitwawo Baba Sembiso Mavhangira, ndiri kuSouth Africa kuNorth West. Mubvunzo wangu unoti pasi panapa panowanikwa vatsvene here? Unonzwa vamwe vanhu vanoparidza evhangeri yatenzi vanoti pasi panapa hapana vatsvene. Saka ndinonetseka zvizhinji kana vanhu vachiparidza evhangeri vachiti pasi panapa hapawaniko vatsvene, asi iro bhuku ratenzi richiti ivai vatsvene muchidana. Uyezve ndikatarisa kune vazhinji vanoparidza vachiti pasi panapa hapana vatsvene, ivo pachavo vanenge vachitozviona kutoti kunyange tino vakaparidza evhangeri yeutsvene, ivo vacho vanenge vasina kukodzera kuti vave vatsvene. Saka ndinokumbira kuti munyatso kundijekesirawo kuti pasi panapa pane vatsveneri kana kuti hapana.
Kuti betsera nemubvunzo uyu, nhasi tina mufundisi Silvanosi Mukoriro. Makadini mufundisi Mukoriro? Betseraiwo muteereri wedu.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Kwazwai Baba Tanonoka Wande. Ndinoda kutarisa mubvunzo wakabvunzwa naBaba Sembiso Mavhangira. Zvanzi navo pasi pano pane vatsvene here? Hongu, vatsvene varipo. Vanhu vanotoitwa vatsvene vari pano pasi, votozoenda kudenga vava vatsvene, votozoenda kumusha vava vatsvene, votozoenda kuchigaro chaMwari kana kuti kuna Mwari vava vatsvene.
Tingazviona papi mubhuku dzvene nai mufundisi Mukoriro?
Bhaibheri rinodaro kuna vaEfeso chapter 5 verse 27 kuti Kristu uchaendesa kereke itsvene isina kana chipomerwa pamberi paMwari. Saka vanhu vanotozoenda kumusha vava vatsvene, vaitwa vatsvene pano pasi. Bati nyaya iyi utsvene yakatanga kuna Genesis. Ukatarisa Bhaibheri shoko raMwari Genesis chapter 1, Bhaibheri rinoti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake achiri Adam na Eva. Patuka enda pa chapter 3 ya Genesis, unaona kuti Adam na Eva vakatadza. Ukazoenda pa chapter 5, panotsanangurwa noronde Adam. Zvinonzi Adam akasikwa nomufananidzo waMwari. Asi mushure mukunge atadza, angasina mufananidzo waMwari. Nokuti mufananidzo waMwari hutsvene, Mwari mutsvene, saka tinofana kufanana naye pautsvene. Saka ukazotarisa chapter 5 iyoyo unozoona kuti Adam asisina utsvene waMwari. Akazozvara vana, Bible inoti akazvara Seti, asisina utsvene waMwari. Saka vanhu vese vaizvarwa kubva ipapo vakanga vasisina utsvene waMwari, nekuti utsvene waMwari wanga warasika pakatadza Adam. But ndinofara nokuti Bhaibheri rinoti kuna Hebrews chapter 10, tichaitwa vatsvene kubudikidzwa nechibayiro chomuviri waJesu Kristu, chakabayirwa kamwe chete zvikapera. So kuida kwakaita Jesu pamuchinjikwa, vakauya kuti vazodzorera utsvene wakanga warasika panguva yaAdhamu. Ndosaka Bhaibheri chiti Adhamu wakare akaunza rufu nechivi, but Adhamu wechipiri kureva Jesu Kristu anounza utsvene yeupenyu. Saka rufu rwake rwepamuchinjikwa chakava chibayiro chakaunza utsvene, nokuti nechibayiro chimwe chete akaita kuti vaya vari kuitwa vatsvene vakwaniswe nokusingaperi. Hebrews chapter 10 verse 14. Saka Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti rufu rwepamuchinjikwa ndirwo rwakaunza utsvene, utsvene hwaMwari. Mukatasa kuna Hebrews chapter 4 kubva paverse 22, inoti takadzidziswa maererano namafambiro enyu ekare, kuti mubviswe munhu wenyu wekare anovodzwa nokuchiva nokunyengera. Verse 23, kuti muitwe vatsva mukufunga kwendangariro dzenyu. Verse 24, uye mufuke munhu mutsva akasikwa kuti afanane naMwari mukururama kwechokwadi noutsvene. So patinotenda kuna Jesu Kristu, Bhaibheri kuna Titus chapter 3 verse 5 rinoti matiri munosikwa munhu mutsva. Munhu mutsva uyu anobva afanana naKristu, anosikwa akafanana naKristu. Nekuti kana munhu anoberekwa namai nababa obva ava mutadzi, asi munhu anozoberekwa kechipiri naMweya Mutsvene obva ava mwana waMwari uye obva ava chisikwa chitsva chakafanana naMwari. Bhaibheri rinotaura kuna John chapter 1 verse 12, kuna vose vakamugamuchira vakatenda kuzita rake anopiwa simba rekuti vanzi vana waMwari. Vakaberekwa kuti ndoda kwomurume kana nomukadzi, asi vakaberekwa naMweya Mutsvene. So unozoberekwa kechipiri naMweya Mutsvene wobva wava mutsvene.
Tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Silvanus Mukoriro. Tinovimbawo kuti vamavhangira vagutsikana netsananguro iyi. Ko imi vatereri munofungei? Tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Kusvika tasangana nasvondo rinouya zvakare, ndini Tarunoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tarunoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Pamitambo yemakota finals yechibuku Super Cup, Capes United yakunda Highlanders 5-3 mapenalties mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvaita mangange 2-2. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi uri wekota final zvakare, Ngezi Platinum yarovawo Herentals 5-4 mushure memapenalties mushure mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa woramba uchikura. Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti uwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku izikati.